ndakanzwa kufara zvakanyanyisa uye ndanga ndisina kumbozvitarisira kuti ndingakwanise kuwanawo mubayiro wakadaro. Ndichiripedzerwa ndinopa zvinondifadza zvakanyanyisa kuratidza kuti zvandiri kutaura kana kuti zvandakataura zvine chiremera uye zvatambirwa mune zvakanaka.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Inini ndakaroorwa ndine makore 15 years nemurume wangu aiva ne 16 years. Pandakaroorwa kudaro handina kuita zvekurodzwa asi ndakangoitawo zvekuvharirwa mumba kuti ndandanonokawo ndabuda kunze. Saka pandakazodzoka ndakasvikira dhoo ravharwa baba vavo vati dzokera kwaunga uwo. Saka inini handina chandakakwanisa kuita asi chandakaita ndechekungodzokera kuti kwandandabva ndopandakatanga kugara nemurandarume wangu.
Mushure mekunge marodzwa zvakazofamba sei, makagara zvakanaka here nemurume wenyuyu?
Ndakagara ndofunga ndakabva ndabata pamiri pemwana wangu wekutanga. Ndabata pamiri pemwana wangu wekutanga Natali. Saka taigara hedu zvakanaka asi ndakaita macomplications panguva yekuzvara mwana. Ndakazoita mwana wekudhonzwa nokuti ndaasingakwanise kumupusha. Kechipiri ndobva ndaita mwana yachiweka 2 years ndobva ndaita futi zvekare umwe mwana wechipiri. Pandakaita mwana wechipiri chinhu chachaindinetsa semwana anga achiri mudikira asingagone family planning. Saka ndaingobata pamuviri ndokungazosvika 20 years ndanda nevana vatatu.
Chii chainyanyonetsa?
Saka upenyu hwacho handanda kurama nemurandarume wangu anga akundi abhusa achindirova sometimes aigona kuya kana nemukadzi obva anditi iwewo ibva pamubhedha uchirara pasi ini ndorora nemunhu wangu vaita zvaanoda achindipfita zvakaipa. Kana chiri chikafa iya nguva yaanoda nacho achingoita zvaanoda achingondoona semunhu ye asiraka nebasa rese. Asi ini ndakazoita nguva yekuti ndakangotsvagawo munhu andakaudza dambudziko rangu sinze makore ese ndaingonyarara pane zvaitika achingotarisa. Pandazodzawo mumwe imwe weshamwari yandaigara nayo padhuze ndakazondisakavafungei ndakatai inini zvirinanha angu ndiende kupi? Kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu amai vangu ndo vandakaudza sika nditsvaga munhu anoudza vandaidza amai vangu. Amai vangu vangoti iwochiita sei chidzoka kumba. Wadzoka kumba wochiziva iwewe kurarama kwaunofa nakuita achandino kukurudzira amai vangu vachidaro chando kukurudzira ndechekuti iwewe chengeta vana vawinawo. Ndine vana vatatu izvozvi asi ndiri upenyu hwangu iko zvino ndiri kuona huchiendera mberi nokuti ndakwanisa kuteerera amai vangu uye zvandakatadza kare ndakwanisa kuzvigadzirisa iko zvino kuti ndive mumwewo munhu akakwanisawo kuzowana mubayiro uye nekutaura chokwadi pamusoro peupenyu hwake.
Izvi zvakaitika muri kupi?
Izvi zvakaitika ndiri kuairport ndokwandaigara asi ndakambotama ndikaenda kubudiro. Kubudiro ndokwandakazobva ndichidzokera kumubereko wangu kuairport.
Pane masangano akakubatsira here mudambudziko ramakasangana naro iri?
Ndina kana sangano randakasangana naro panguva iyoyo.
Asi imi zvii zvamungataurirawo vamwe vangange vakateerera pari zvino vari kutarisana nedambudziko ramakatarisana naro iri?
Inini chandinotaura ndechekuti kunyange ukatambura zvinengei, kunyange zvikanzi kumba kwenyu zvinhu zvakaoma zvinengei, chandinokurudzira kuroorwa haizi solution muupenyu hwako mwanasikana. Chiripo ndechekuti upenyu hwako hunonaka ukazvishandira iwewe uye ukawanawo usati umwoyo mako zvauri kufunga ndizvoita. Inini ndinotikurudzira kuti zviri nani udze munhu ari papedyo newe agokwanisa kukubatsirawo ramangwana nekuti zano ndedzo akapisa jira mumasese. Saka chiripo ndechekuti speak out pane zvese zvinenge zvichikutambudza muupenyu. Unokwanisa kusurvivor panoti uzokwanisa kuzozvisungirira. Ndinoti kwete,
speak
for yourself.
Nhasi manga muri imi kumutambo wanga uri kuitirwa kuSheraton, mutambo uyu wanga uri wei uye zvawafamba sei?
Uyu mutambo uyu ndewekuderedza kuroorwa kwevanasikana. Tiri kuti aiwa vanasikana vasarerwe vasati vasvika makore avo ekuti varoorwe.
Panga pachiitwei? Ndiani anga aripo pamutambo uyu?
Pamutambo apa papa nevanhu vakasiyana-siyana and isusu because I'm a girl ndandakaimirirawo nePlan International neUNICEF nepadare nevaindi vakasiyana-siyana vanga varipo vachikudziridza mutambo vakaita sana Oliver Mtukudzi ana Shinso vanga varipo vakadaro daro.
Iwo ungapekurudzirei pi kune madzimai?
Madzimai chandotaura ndechekuti ngavachengete vazukuru vavo kwete kupota vachipopota kuti ndosaka vakazoita vana ndosaka zvakazodai. Aiwa ngavachengete vazukuru vavo. Inini ndinototenda naamai vangu nekuti amai vangu vanochengetera vana vangu. Ukandiona zvandiri haumbofungidzire ndochengetwa naamai. Ndakadonha asi ndakasimudzirwa naamai vangu.
Amai vanoita basa rei?
Amai vangu vanotengesa musika pari zvino ane hanzvadzi yangu inondibatsirawo.